Minda yemadiridzwe yekunyanyadzi yakaparurwa mugore ra 1932 kuchirimwa zvirimwa zvinosanganisira chibage, gorosi, binzi uye matomatisi mwaka yose yegore. Asi izvi zvange zvadzikira nekuda kwemvura yange yave shoma sezvo mugero wemvura wange wadzara majecha. Varimi vanosvika mazana manomwe nemakumi maviri vakabatana ndokuvhara tukova twose twaizadza mavhu mumugero wavo, izvo zvanga zvopa kuti vatadzi kurima rutatu pagore sezvavaisiita makare. Rwendo rwuno varimi ava vanenge vave pachidanho chepamusorosoro sezvo vanenge vorima nemazvo zvichitevera kupedzwa kwakaitwa dambudziko iri nekushanda pamwe chete kwavakaita nevarimisi vehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga Oxfam neSafire. Mutevedzeri wasachigaro wevarimi venyanyadzi Irrigation Scheme Committee Richard Guranungo vanoti dambudziko ravo rakatanga apo vagari vange vongotema miti zvisina tsarukano, izvo zvakapa kuti pave negukura vhu.
Kaidu kuti Zimbabwe panapa pakaita mistake kuti anhu anga ondotema teme miti musikafani kutemwe miti, saka zvisoro izvo ndobva yawandisa maningi mvura kwakuchindotsa pese 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 kundotsa, saka iende kubvarowa straight mukanawo. Kanaro yoende kofarwa manje ngeRiverside. Riverside ndiye yakutaya kufoshora manje tokorera isusu ndokuzvayako makatibatsira imwe kuti mutizumudzire tisikabveta tichifoshawo kichana zvabveta nokuti makakota ndisizvazvikwanisi ba semafamasi isusu.
Vaguranungo vanoti kumakore apfuura vairima zvirimwa zvakasiyana siyana vachikohwa pakuru kwazvo vasati vavirwa nenjodzi yegukura vhumu.
Izvozvizvi kumasure tairima zvisina dambudziko. Tairime first magwere tobve magwere toende muwhiti sweet binzi de yakanaka kuchibva pasina mvura dechimboita mabrekechi yanga isina mabrekechi because kwaku kusina sister ocean. Saka izvozvi magazira mwazviita zvinezvi manje mwaita zvinezvi nofunga ticharime marimi atanditi kubve kumashure kuti torime magwere edu zvakanaka topende muwhiti yedu zvakanaka topende musweet binzi yedu yakanaka tomatos yedu zvakanaka tichiitira zviti kwatitoe makambani taitekana national foods vana ken foods dziya dichiurima timati ngokuwandisa ngokurima mvura irimwo iko zvinezvi tichaa kuzokora ipoprofiti manje kuti tarime zvakanyanya kuti mwatibatsira zvakanyanyisa.
Mumwe murimi wekunyanyadzi vaHebert Makotamo vanoti varimi vakawanda vakange vorwadziwa neupenyu sezvo raramo yavo ingori paminda iyoyo yemadiridzo.
Zvakange zvaoma zvikuru ngokuti kwakusina zvachose mvura yanga ichabve kuna Nyanyadzi River itinoti Munyanyasi. Kwange kusisina nemaonero emunhu kutozviitawo imimi muri kuona kuti kanawo yanga isikachaoneki zvoreva kuti nekanawo yamvura kwako yanga isikachayereri ndo dambudziko range rapo guru chairo chairo. Dambudziko iro rero rakatanga muna 2000 pakaita cyclone iyai.
Murimisi wekuchimanimani vachishanda nebazi rehurumende reagritex vatekshua zvakama vanoti varimi vekunyanyadzi vakange voyaura nekuda kwegukura vhumu.
Siltation yanga yanyanya ndodaira kuti siltation yanga yadzika more than 2 meters kudzika kuenda pane kanaro zvekuti mvura yanga isingachagoni kukuerera. Saka sezvetaona kuti eskavheta yakauya ikachera varimi vachibatsirawo kubvisa panenge pasarira. Saka zvinotaura kuti basa raitwa irori rinogona kutitora kwemakore akati kuti 15 to 25 years kanaro yedu ichiri pakanaka.
Vazvakama vanoti kutanga kurima zvakanaka kwevarimi kuchavabatsira mune zvakawanda kwazvo vosiya kupema zvekudya kwavange voita kumasangano akazvimirira kana kuchema kuhurumende vachida rubatsiro.
Zvaitwa izvi zvichabatsira varimi zvakanyanya nekuda kwekuti upenyu hwavo malivelihood avo anowana kubudikidza neirrigation. Saka irrigation iyi yanga yakanganisika nenyaya yekuti kanaro yedu yanga yazara ivhu zvokuti varimi vangu vasingachagoni kudiridza vachitengesa zvirimwa zvavo. Now project yakauya neSafire yatibatsira kuti mugero wedu iri kanaro iri kugadziriswa varimi vachatanga kurima kuti vagone kurarama vachiendesa vana vavo kuzvikoro vachigona kuzvivakira even misha yavo kuendesa kuendawo kuzvipatara nezvakasiyana zvavangada muupenyu hwavo kuti upenyu hwavo huenderere mberi zvakanaka.
Sabhuku Edmo Chitina vekunyanyadzi vanoti vagari vainge vasinganyatsofara kana mwaka wekunaya kwemvura wosvika nekuti vaiziva kuti mvura yedenga yauya nematambudziko ayo.
Ndoshupika nekubvise jecha mumugero mvura ikandonaya taida kuti mvura inaye asi techiti zveakomana yainaire ngokuti zviro tainge mumugero chiise majecha nayamba zvekuise majecha yaidaro taiti tikaita namasi fumire mangwana ekanaya tatamwuzve zvichiramba zvichidaro. Saka pamwaka uya mwechione dambudziko retinaro wechibva mwatiba kubatsira wanamwanasa wani Safari aya akauya achisa ndima Gabriel nezviro zvese zvakadaro kuvhare kuti jecha risavhare mugero. Nyanyadzi irrigation yainga yatomira ngendaa yejecha rangari kupinda mumugero.
VaIsaac mwana wasani avo vanoshandira Safari rimwe remasangano akabatsira varimi vekunyanyadzi irrigation scheme vanoti chinangwa chavo ndechekusimudzira nharaunda kuti dzikwanise kuzvimirira munyaya dzechikafu kuitira kuti mhuri dzive neutano hwakanaka mumatanhu ose avari kushandira vari muZimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechikafu zvokuti vanhu vanosvika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu sekutaura kwesangano reWorld Food Programme. Ndakamirira Studio 7 kunyanyadzi Chimanimani, ndini Lloyd Damoyo.